Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 31 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenga kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Hatatawana mukana wokunyaya kutarisa kana kuti kuona nevavo vari kubva kunze kwenyika international observers. Kuda vane mafungiro avo, vane maonero avo. Asi maonero edu ndeyekuti sarudzo dzedu dzatanga zvakashata, pamwewo nokufamba kunguva zvichange zvichijeka.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti gwara rave kuonekwa mukugadzirira kwesarudzo rave kuratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka.
Vari kukura vacho vari muANC vanenge vava kuzviona kuti ichokwadi takawarwa usununguko tese, asi ZANU-PF inenge yava kukurudzira kuti nyika yeZimbabwe idzokere kumashure.
Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa muSouth Africa anoshora hurumende nebato reZANU-PF achiti bato iri riri kudzorera Zimbabwe kuchinyakare. Mapato eZANU-PF neCitizens Coalition for Change anoita misangano nevatsigiri vavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti pane zvinhu zvizhinji zvava kutanga kuratidza kuti sarudzo dzegore rino dzichatadza kuitwa nemazvo. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vanoti makore apfuura matare aizopindira munyaya dzesarudzo mushure mekupedzwa kwesarudzo, vachiti asi gore rino matare ndiwo ave kusarudza vanhu vanokwikwidza uye ndiwo ava kurambidza vamwe vanhu kukwikwidza. VaMakoni vanoti patova nedambudziko pamusoro pekuchena kwesarudzo idzi, vachiti pamwe zvinhu zvichachinja mumazuva mashoma asara awa.
Mamiriro esarudzo kusvika pari zvino haasi kufadza, nokuti panguva ino tiri kusangana nezvinhu zvatisina kumbobvira tasangana nazvo musarudzo dzenguva dzapfuura dzakaitwa kubva zvandanyanya kushanda munezvesarudzo kubva muma2000. Chokutanga ndechekuti takanga tisingasangana nenyaya dzakawanda dzekuti even kubva kumanomination court tinosangana nenyaya dzinenge chetswa kumatare dzakawandisa. Asi gore rino, sarudzo dzegore rino dzasangana nenguva yekuti tiri kuona matare achitora center stage panyaya dzesarudzo, chinova chinhu chisinganyanya kutarisirwa kuti chinoitika sarudzo dzisati dzaitwa. Kazhinji kacho tinoziva kuti matare anonyanya kuuya pamusure nesarudzo pakuitwa maelection petitions, vanhu vachiti haiwa sarudzo hatina kuitwa zvakanaka. Asi maonero atiri kuita nawo anoita sekunge pane zvizhinji zvisina kuitwa zvakanaka election management body yedu ZEC.
SezESNI munoti pamusoro pematambudziko ari kuonekwa neavo vanoda kukwikwidza asi vachitadziswa nematare.
Tatarisa matambudziko akawanika nevavo vaida kukukwidza. Kazhinji tikanyanya kutarisa zvakaitika kuBruwayo, tinoona kuti dare reBruwayo renomination court ranga riri dare diki diki risingakwanisa kuti vanhu vose vada kukwidza vanga vari mudare iroro nguva imwe chete. Ndaverenga judgment yakabudida ikoko rukuratidza kuti dare iro raingoti vanhu 12 kusvika ku15 ndovaikwanisa chete nguva ari mudare iroro, kureva kuti vamwe vese vaida kukukidza vanga vakakamira mumusara vachitadza kupinda mudare. Asi tozoona dare richitonga kuti aiwa vanhu ivavo vanga vasiri mudare. Chinova chinhu chinokashikamadza, chinova chinhu chinotisiririsei, nokuti takatarisa bumbiro romutemo rinoti munhu wese anokodzerwa kukukidza. Munhu wese anofanira kunge achipiwa mukana wakafanira kukukidza. Asi kana dare ririro ratadza kuti pa courtroom yakafanira yakakura kuti munhu wese angagara imomo uyezve abatsirwe panguva yakatarwa, hazvifaniri kunge zviri zvinhu zvinofanira kunge zvichisvira macandidates. Zvinofanira kunge zviri zvinhu zvokuti iro Ezekiel Moto tatarisana nenyaya yatanga tisina kumbobvira tamboona vanhu vati one day varoda kukwidza. Saka tadii kuti tiite kuti vanhu vanoda kukwidza vese vakwanisa kukwidza, nokuti izvi ndo zvinotarisirwa nesection 67 yeconstitution yedu.
Saka tingati pane zvino zvichabuda musarudzo izvi zvinenge zvakachena here kana kuti patova nedambudziko?
Panenge patotanga kuita dambudziko, nokuti kana vanhu vanofanira vachikwikwidza vachitarisa kukwikwidza pamusana pokuti vari kunziva vanonoka kupinda mudare, isu tichiziva kuti dare racho courtroom yacho idoko doko haikwanisa kunge ichiita kuti vese vakwanisa nguva vari panguva imwe cheteyo. Izvozvo zvinokanganisa sarudzo.
Ko vekune dzimwe nyika vakauya kuzoita observe maelections achiitwa, chii chavari kufunga vachiona zvakadai? Vadino zvavo kungodzokera, chavari kutarisa pachii?
Hasati awana mukana wokunyanya kutarisa kana kuti kuona nevavo vari kubva kunze kwenyika international observers. Kuda vane mafungiro avo, vane maonero avo, asi maonero edu ndeyekuti sarudzo dzedu dzatanga zvakashata. Pamwewo nokufamba kwenguva zvichange zvichijeka. Nguva ino takatarisira kuti tizovewo kuti zvichabuda kumatare ekumusoro zvakamira sei, nokuti kunzwa kuti avo vakanga vachida kukwidza kubhuruwayo dare rehaikoti rakati havakwanisi kukwidza tora nyaya yavo vachienda kusupreme court. Saka tinongotarisirawo kuti iyo vhiki ino supreme court ichaonawo mukana wokuongorora zvanga zvichiitika yotipawo zvainofunga pamusoro pazvo.
Imimi sezesni munotii kumatare edzimosva, munotii kuzek, munotii kuruzhinjiro rwevanhu pamusoro penyaya dzesarudzo?
Musarudzo dzesasanadzo idzo kurudziro yedu ndeyekuti sarudzo idzi dziitwe pasina mhirizhonga uyezve dziitwe pamutemo. Saka tinongokurudzira vezeki chikurudzirawo matare edzimhosva kuti pane nyaya dzinoita nezvesarudzo vange vachitarisa nyaya idzodzo pasina divi rakarerekerwa. Chikumbiro chacho chekuti kana iri zeki ngaiite basa rayo nemazvo, yakazvimirira iri independent. Kana ari matare yaitawo mabasa avo vakazvimirira vari independent vasina anoambunyikidza. Siyai matare aite basa ravo.
Avo vange vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tichienda pamhepo, mibvunzo yatatumira kumutauriri webato reZANUPF vatafadzwa Mugwadi yanga isati yapindurwa. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Advocate Nelson Chamisa, vakashora mutungamiri wenyika zvekare vari mukuru webato reZANUPF vaEmerson Mnangagwa nemaitiro avo ekutadzisa bato reCCC kutsvaga rutsigiro mune zvakanaka, uyewo kuda kuita kuti dzimwe nhengo dzebato ravo dzisakwikwidze musarudzo dziri kuuya kuburikidza nekumbunyikidza mashandiro ematare edzimhosva. Tobias Mujingwa akanga ari kumarondera nezuro akauya nenyaya inotevera.
Obinare mukomana vachitaura kuzuru zvevanhu zvaungana panhandare yerudhaka mumarondera kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro vachamisa vati bato ravo harisi kuzobvuma kuti nhengo dzaro 12 dzekubulawayo dzakanzi nematare hadzichakwanisi kukwikwidza kuva vamiriri veparamende dzitadze kuenderera mberi nekukwikwidza
hatisi kuzobvuma nyaya rida kuchiita hatiteeri sadza mutekwe ka haungatori 12 masits anofanira kukondeswa Munangagwa neZanu-PF haana kumbowina maelections kubva patakaita opposition munyika muno mupulawari. Vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa necourts wopinza ana mutuli vasina kukondeswa. Hatisi kuzobvuma zvakadaro munhu wese anofanira kusarudzwa nemacitizens. Munowirane here?
Vashorawo kutadziswa kwavasevhia kasukuwere kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Don't eliminate the candidates through the courts. Ane mvumo yekukondesta enhendangi zadeka sukwera akangopinda ndoziva kuti panumber 1 maitota mukoma panumber 2 hapana munhu panumber 3 hapana munhu panumber 4 kasukwera panumber 5 hapana munhu
asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko muZanu-PF vafarai marapira vanoti havapindiri pane zvinenge zvichiitika kumatare vachamisa vati kune vakuru vemuZanu-PF vakawanda vari kuvabata vachiti vachavavhotera nekuti havasi kufadzwa neutungamiriri wavamunangagwa vaendererawo mberi vakati kana vakakunda musarudzo vachaita kuti Zimbabwe ive nyika inoerera huchi nemukaka kungava munyaya dzedzidzo dzeutano dzemaindastiri kana kuti dzezvematongerwo enyika mumwe womugari wemumarondera vada kuzikanwa sekuti maisandi vati bato reZanu-PF rakundikana kutonga nyika naizvozvo ruzhinji rinofanira kubvisa bato iri muutongi
Marosa akangomba mapotozo izvozvo kana vashandi vacho havabati zvakanaka zvikoro zvachiita nevashandisa vapinda nyika yabirwa shuka
mashoko aya atsinirwa navagodfrey karembera vanozivikanwa nevazhinji samadzibaba veshanduko vanobva kuguruve
musi wa23 August tinokurudzira munhu wese kuti ngaaende kunonovhotera pana president advocate wesechamisi tibvise nhubu idzi nharadada idzi mbavha mhondi dzatitadzisa nyika kuenda mberi hatina kwatinoenda kana tichitongwa nemadhara
zvichakadaro nhasi mutungamiri weZanu-PF vaemarson munangagwa vaitawo musangano wavo wanga uine zviuru nezviuru zvevanhu kungai uku kwavaganza vachiti kunyange madhongi akamera nyanga bato ravo harikundwi musarudzo
It is marching. No one will stop the march of Zanu-PF. We are unstoppable. Zanu-PF will always win.
Vamunangagwa vatiwo, kunyange nyika yakatemerwa zvirango, vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika. Nyika dzakaita seAmerica dzinoti dzakatemera vamunangagwa mbune zvirango nekutonga nedemo, kwete nyika yeZimbabwe. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelegezi lampogo vange vari kumusangano weZanu-PF nhasi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vayoungston dzikiti vapawo maonero avo pamusoro pekutsvaka rutsigiro kwaitwa nebato reCCC pamwe nereZanu-PF
ndichitanga kutaura nezvataurwa navachamisa hapana munhu asiri kuda kuti nyika ino inge ichienda kumberi mashoko anogamuchirika kunyanya kune vechidiki nekuti tisu tisatamboona upenyu hwakanaka ndochiuya kune zvataurwa nemukuru weZanu vamunangagwa vamunangagwa vangangoti hanzi havasi kumbotaura zvakawanda nekuti mabasa vakabata kubva 2018 kusvika nhasi ndo ari kuzvitaurira pachezvavo asi indoona sekunge vamunangagwa vasiri kunyatsotaura chokwadi nekuti kubva pari zvinhu zvose zvavakapromisa vanhu 2018 zvishoma-shoma zvavakangokwanisa kuita
sarudzo dziri kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa
Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa muSouth Africa vari kuramba vachishora hurumende yeZimbabwe nebato riri kutonga reZanu-PF vachiti bato iri riri kudzorera Zimbabwe kuchinyakare mutungamiri weEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vanoshora zviri kuitika muZimbabwe vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kusimuka neuwandu hwavo zvichivhota kuti zvinhu zvivanakire Izvi zvinoteverawo mashoko akataurwawo nevaimbova meya wekuta reJohannesburg vari mutungamiri webato reAction South Africa vaHerman Mashaba ekuti kana bato ravo rikapinda muparamende richaona kuti vatungamiri veZanu-PF havabvumidzwi kupinda muSouth Africa uye mari nezvimwe zvavainazvo muSouth Africa zvigotorwa nehurumende tabata nyanzvi mune zveupfumi Dr. Eddie Mahembe kuti tinzwe pamusoro penyaya idzi.
Mashoko akataurwa navamashava vanova ivo vaimbova mukuru weguta reSouth Africa vari mayor uyezve vari mutungamiriri mukuru webato rinopikisa muSouth Africa reAction SA. Mashoko akati wandei asi kuitira vamwe vanga vasina kumanzwa ndichangodzokorora hangu matatu chete. Rokutangara vakataura vaiti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa vatungamiriri veZANU-PF muZimbabwe nenyika dzakaita seAmerica, UK neEU. Vaiti ngazvirambe zviripo zvirango zvoupfumi izvozvo. Chechitu, vaiti kana bata ravo reAction SA rikakunda musarudzo dziri kuuya idzo muna 2024 muSouth Africa, vanoda kuti pazoitwa mutemo unoti vatungamiriri veZANU-PF vasabvumidzwa kupinda munyika meSouth Africa, uyezve vatungamiriri veZANU-PF vane upfumi huri muno muSouth Africa upfumi uhwo hunofanira kubatwa.
Dr. Mahembe, vamashava vanogara vachitauravo pamusoro pekupinda nekubuda kwevabva kure muSouth Africa, vati vachinja here maonero avo vanoti pamusoro penyaya iyi?
Maonero angu vamashava vanenge vasina kuchinja panyaya yavo yokuti vanoda kuti migration kufambidzana kweSouth Africa nedzimwe nyika kuve kwakanaka. Nokuti pavakakambena vachida kupinda musarudzo yemakanzuro muna 2021 muno muSouth Africa, vakakambena nenyaya iyo yemigration, asi vanyanyanya kuti havadi kuona zvizvarwa kwedzimwe nyika kunyanyanya veZimbabwe vanogara muSouth Africa vasina mapepa yavanoti iyo illegal migrants. Saka izvozvo zvakaita kuti vamashava vadiwe nevanhu vakati wandei, ndobva vapawa mavhosi akati wandei nenyaya iyoyo.
Veruzhinji muSouth Africa vanofungei pamusoro penyaya iyi, Dr. Mahembe?
Iyo nyaya yemigration iyo inenge ichanetsa takutarisana ne 2024 elections muno muSouth Africa. Nokuti kana even tikatarisa kuANC kwacho, vatungamiriri veANC kunyanyanya vechidiki vanenge vari kutosupportawo zviri kutaurwa navamashava zvokuti havadi kuona kune dzimwe nyika vanogara vasina mapepa akakwana. Vachiri vechidiki ava vanenge vachitobudawo vari kumapato ECCC dzomuno muSouth Africa vachitopawo rutsigiro. Zvinoreva kuti pane vazhinji vatori muANC vava kuzviona kuti dambudziko riri muZimbabwe harina kukonzerwa neBritain, harina kukonzerwa neAmerica, harina kukonzerwa neMDC sezvaimbotaura vakuru veZANU-PF kunyanyanya nguva yavaMugabe.
Chimwe chandingada kuziva ndechekuti chii chave kukonzera kuti vamwe vakuru mune zvematongerwo enyika muSouth Africa varambe vachitaura zvekushora hurumende nebato riri kutonga muZimbabwe?
Zvinenge zvaakubuda pachena kuti dambudziko rakauyira Zimbabwe iZANU-PF. Saka vanenge vaakutotaura zvakatonyanya mumapato mavo umu kuti maonero avanoita ndeyekuti huore. Kana vakatarisa mapepa mazuvano zviri kubuda kubva kuZimbabwe, zvimwe zvataurwa zveAl Jazeera, zvinoratidza kuti kune huori hwaita kuti nyika yeZimbabwe idzokere kumashure. Uyezve kune nyaya dzinobuda kuri mumapepa dzokuti pane vanosungirwa nyaya dzematongerwo enyika, vamwe vanotorobwa, vamwe vachiurawa nenyaya dzematongerwo enyika. Saka izvozvo zvinoita kuti vamashava ava nevamwe vari muno muSouth Africa vaone kuti dambudziko rawira Zimbabwe iZANU-PF.
Sekuona kwenyu, Dr. Mahembe, izvi zvingakonzerei muSouth Africa?
Kana zvikaramba zvakadaro, zvinoreva kuti ZANU-PF ushamwari hwayo hwayanga inawo neANC huchange huchadzikira huchingodzikira nokuenda mberi. Nokuti even vari kukura vacho vari muANC vanenge vava kuzviona kuti ichokwadi takaorwa usununguko tese, asi ZANU-PF inenge yava kukurudzira kuti nyika yeZimbabwe idzokere kumashure.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi hwekubudirira, Dr. Eddie Mahembe, vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Vachinyora paTwitter pavo, munyori mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mashoko ekushora ZANU-PF anobva kuna vamalema nevamwe vavo haana maturo. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewZimbabwe.com mumiriri wenoti muparamende vatemba mliswa vanozivisa kuti vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika mugore ra2028 vachiti vamunangagwa vari kuita basa rakanaka naizvozvo vanoda kuti vatonge kwematemu maviri ivo vagozokwikwidzavo muna 2028 MuNewsday, sangano reUnited Nations World Tourism Organization richatungamira musangano weCommunication Media and Tourism Training in Africa workshop kuVictoria Falls muna Mbudzi. MuNewsday makare banga reAfrican Development Bank rinoti Zimbabwe ndiyo ine urombo hwakanyanya munyika dzekuchamhembe kweAfrica kunyange hazvo mitengo yezvinhu kana kuti inflation ichatarisirwa kudzika muna 2024. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
ZANU-PF tanoita nayo iyi kwese kwese kwaenda ZANU-PF ZANU-PF hapana chiri kukwanisa kuita marodzi akaparara zvese zvizhinji hapana chiri kufamba muno munyika mari reti iri kukwira isikunzwisisika hapana taenda mugwadi nekwachiko taingoti ZANU-PF ZANU-PF chava kumboita chii chinoratidza kuti ZANU-PF iri kutonga munyika muri kutamburwa vanhu vari kushupika mukomana ngaapinde nyika inake
kakata chamisa oye donza muriko here uko ana jonga kandemire yanga iri sei weekend yedu yanga iri sei weekend yenyu mose vashamarari ve studio 7 nokukwazisai musitara mambo Jesu ndichiti rwadza sei kunzi 12 macandidates eBulawayo ACCC hati kukwikwidza zviburikidza nokuda kwavamunangagwa nokuda kuti vamunangagwa vapererwa havachina kwokutarisa vashaya kuti voita sei zvino vachitibheta kusenzesa makota havachina wavo vamunangagwa chirove vezanupf chaivo hakusina chavada nokuti vamunangagwa vari kudya nehama dzavo havasi kudya nemunhu wese havasi kudya nemacitizens saka vamunangagwa vapererwa kushandisa makotsi kuvatengera dzimba nokuvapa dzimari vakanga vari kupi 2017 apa pavakapinda vakati kuita izvose izvi handi vakapromisa vachipinda ncha kuitira zvese vanhu vezimbabwe havana chavakaita vamunangagwa kana chimwe chinobatika hapana zvino vanhu vezimbabwe vari kutambudzika vanhu vezimbabwe zvino achangamuka this is our time now musi wa23 zviri kupera vamunangagwa mutobva muofisi musi wa23 zviri kuvharana zvenyu zvokushandisa makosi nokuita se nokubhadhara makosi inaku izinafu kana mwari vazarura nzira yavo vazarura
Iyi nyaya yekudisqualifywa kwema10 member of parliament aspiring member of parliament veCCC haina kundibata zvakanaka iyi ko how come Zeki akatora manomination papers avo ikava register then kuti yo yachitwa the registers in time how come nokuti tarisaika kana iwo maelections enyika anoitwa once in every 5 years achinzi nomination day ngariti only in one day and vanhu vacho achinzi from 10 a.m. to 4 p.m. just those hours idzodzo shoma idzodzo idzo maelections anoitwa once in 5 years why zvichipiwa one day why is it that time iyoyo iri limited zvokusvika pakudaro because zvinhu zvakakosha ka zvinhu zvenyika izvi allright if that register those MPs aspiring MPs vachiti varegister in a specified period of time why is they could disqualifying them because kazvakafana nemunhu apinda mushopu shopu chinzi inovhara na 4 munhu akapinda mushopu na a minute to 4 hazvichakwanisiri kuti mubudise munhu iyeye because shopu haisati yavharwa you are forced to save that person irrespective of time because munhu apinda mushopu shopu yenyu isati yavhara uye kana chiri chokwadi chokunzi kune vamwe 56 days zano kumashonaland ikoko vakasubmit mapapers after 4 those MPs should also be disqualified ndo inonzi 50-50 iyoyo ine mari dzapajobe
pastudio 7 apo pastudio 7 mwakaita wani aiwa ndine mufaro pamwoyo zvangu kunzwa kasukuwere achichema kasukuwere nganyarare ati twe twe zvakaita amai mugade amai mugade wakanyarara kuti zvipita senga vako because anoziva kuti zvano chiororo zvano chiororo kasikuweredzikama tsvangira aichema achipondwa achisungwa mayuti enyu achiponda vanhu imaona kasikuwere nhasi zvamaitira MDC ndozvamakuitirwa nezano maakuchema dzikama kasikuwere regai izvo zvinhu ticheme tagara tichichema tingochema nana chamisa vedu ivava nemaana kasikuwere dzikamai kuti twe twe chaiko kutodzikama samai mugabe
pastudio 7 muri yezimbabwe makadi hai ndiri kuchema kwedu kuno uku kwapinda mambo Herodi chifu paakagadzwa mwedzi wapera uyu akati munhu umwe naumwe andachifiye abhadhare dhora imba neimwe dhora tichibvapo pane mari dzaibhadharwa dzokuti wafirwa unobhadhara $5 izvozvi vakareiza kuenda pa30 kana uchida pekugara kuti mwana wako awake pasaidhi newe unobhadhara $40 kana waitawo chitakishopu chokuti ubetsereke wonzi bhadhara $100 zvimwe zvacho zvisingaite ndaido kubvunzawo kuti zviri pamutemo here nekuti vanotitaurira kuti gavhena akati haa imimi munofanirwa kurya vanhu ava ndiwo munofanirwa kuripisa nekudidi handidi kusveta simba here ingaite zimbabwe here tibatsireiwo vanhu vamwari kuti nyika yedu ino kuna mambo anotaura kuti vanhu idyai vanhu vabhadharisei kuchingokwidzirwa mari dzetisingazivi kuti ndedzei tibatsireiwo vanhu vezimbabwe tapota
pastudio 7 pastudio 7 apo makadi nehenyu vashamarari nehama dzakateerera ndinotenda chaizvo nezvakaita munangagwa saka zvichinzi munangagwa ari kutikambenera tarisai zvaakatuma vanhu vefazi kuti vavhundunyire nyaya yekuti 12 matriplec haano kunyoresa in time chinzwai nhamba yaakutaurwa yezanu pf yevakanonoko kupinda namapepa kuno nation court 56 saka vawanda ndevapi hamunangabwa wazviisire mhiripiri mumaziso wazviisire mhiripiri mumaziso ena mukomana zvoti kusadzidza kusasumudzire nyika unodo kuite munhu rudziwe wonzi ramba uripozvi for 5 years hazvinoitwa namabenzi izvi zvinoitwa namabenzi vapenyu chaivo chaivo havaiti zvakadaro
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica muchuchusi wenzvimbo yefulton county mudunhu regeorgia amai fani willis vakazivisa nezuro kuti vapedza basa ravo rekufereshedza mhosva dzakaparwa nevaimbova mutungamiri weamerica vadonald trump amai willis vanoti vachazivisa mhosva dzavari kupomera vatrump musi wa1 gunyana usati wapfuura vatrump vanopomerwa mhosva dzekuedza kupidigura zvakabuda musarudzo mudunhu regeorgia mugore ra2020 apo vatrump vakakundwa navajoe biden sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvake zviri munhau dzanhasi sangano rezimbabwe election support network rinoti gwara rave kuonekwa mukugadzirira zvesarudzo rave kuratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka vamwe vatungamiri vemapato anopikisa musouth africa vari kushora hurumende nebato rezanu pf vachiti bato iri riri kudzorera zimbabwe kuchinyakare tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nezvinhu zvakare nhasi apo tichikupa zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindepele kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri kuwashington dc